tiri kutotarisana neizvozvo, tikatongoona svondo rapera iroro kana kuti masvondo mairi apera, takagara pasi netinoti mapediatricians nachiremba yawana tichiongorora magwaro endambotaura aya tichinyatsonzwisisa kubva kwawari, ndopi takatobvumirana nemedicine control authority zvakare kuti 16-17 ngatibve tatotanga izvozvo, iwo wachienderera pamberi wachitarisana mazera yamototarisa iwawo. Saka pane zvino vari kutomhanya nendima iyoyo yekutarisana mumagwaro anozogona kutibatsira kuti titange tatizobayirawo futi mamwe mazera iwawo emuri kutaura.
Totarisawo iyo nyaya yekubayiwa nhombai, tiri kuona kuti tichitarisa nyika dzakabudirira dzakaita sekuno kuamerica, kunana Britain, kunana German, kunana Russia, Zimbabwe inenge iri kuita zviri nani pavanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi. Saka munhu anobvunza kuti pachine chikonzero here chekuti ndibayiwe nhomba yacho kana zvinhu zviri kuratidza kuti zviri kuita nani muZimbabwe.
Zviri kuita nani mataura chokwadi, asi nani hazvirevi kuti zvapera. Zvichitanga tati zvatopera zvachose, hapasisina chirwere ichocho, dzimwe nguva tingakutanga kutaura zvamukutaura, asi kuita nani hakusiriri, hakuti gutsi kwete.
Siwo ka Dr. Mahomba, ko kana vanhu vanyanyoshomekesa zvatingati kwasara pada vatatu kana mumwe chete nechirwere ichi, ko panenge pachine njodzi yei munyika apa yekutiwo ingada kuti vamwe vaite chipatapata chekuti vaende kunobayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi?
Nekuti kana dai mine vanhu vairi vatatu vane chirwere ichocho, vanogona kuti chipararire chobva chasimuka futi sedutu chichibva chatanga kuparira nyika yese, changotanga nevanhu vashoma shoma. Saka pane nguva yese yese kuti kana tichingori nevanhu vane chirwere ichocho vangava vairi vatatu, zviri nani, asi hazvisati zvapera. Zvichireva kuti tinotofanirwa kuramba takatongomhanya nendima yedu tichiona kuti vanhu vabayirwa jekiseni nhomba iyoyo yekuvharidzira, kuitira kuti tisvike paziro chaipo chaipo tinenge taakuti hapasisina kana munhu wani ane chirwere ichocho muno muZimbabwe.